kutika vedi mbichuanu chinoshika pakudaro kutu kutika na kashinji muna apazira arara umano to kasani kachito ratito kutaywa mende se kumbaka muri yangu isusu kutika vedi mbichuanu kinashu chiriko kutika kashinji ingatika nao mwenu waya nyo walisa stere kwenku waresu pana tokuti unoto mtingi mwoto enda kwa hama tako uto mbisura ingatiko na hame itasera nengeri chita se chukungeri nengeri chikiri kwa ererilo kwa mwenu kashinji kwenye mwenu haru walisa stere kumutika vedi mbichuanu kutana kumisura wata ayo piende se kina maywa piende se kana kumuri yangu dino warasa mwenu kuna aninga kutase kungu orati vila kana siyo ya kende kwaki
tombo tarisa kuti imo mwomunyika ye Zimbabwe kana mambo vachinge varwarisa kana kuti vashaya pano itwa sei
kana mambo achinge ashaya kana ungapo kutarwara anenge achirapa muchivanze kana vari tikadzidzi dzechivanhu madzimambo kazhinji maiwa dzitaurikwa kwapera kana chichimbiri ende paanovigwa makamusingataurisi zvainoitwa muchivande mutsikadzidzi dzechivanhu chivanhu kwaigwa hwamanda yekuziiswa pazuva dzimambo haasisiko asi hazvaasingakasiro kutaurirwa vanhu vaitozotoudzwa kwapera nguva refu zvitaurwa ndaamambo hakusisina chivanhu pane pokuti anenge adonhedza honye ndokaizosvika pakuti vanhu votaurirwa pakuitwa zvehonye vanhu ndopavaizoziviswa kuti mambo hakusisina kana kwaakanomwe mambo akunogadzwa anikwanisa kutaurwa vanhu vedu vakare vaivigwa mumapfaka vanga vane nzvimbo dzavo dzavai saka kasi zvanga zvaiitwa nevakuru zvanga zvisingasvitwe kuvana vadiki kuti vazive mutsika dzedu dzechivanhu vaichinovigwa nevanhu vakuru muchivande hazvi vaishambadzwa
tombodzokera zvedu iko kuno kuamerica kuna vajimmy carter pandataura zita ravo imi mabva mavaziya
semunhu akanga akamboita mutungamiri wenyika vanofanira kuti mutsika dzechivanhu doona kuti kubata basa kwavakaita neutungamiri hwavakaita vanofanira kuti vaive munhu anoranga vafanira kunge vachiregererwa vanofanira kunge vachinoigwa zvine ruremekedzi zvekubatwa zvine ruremekedzi nekuchengetedzwawo zvakanaka hazvinei kuti ipapa nasi vakura arwarisa haaregererwi munhu kazhinji kutsika dzechivanhu munotamburira munhu saka totarisirawo kuti ikoko vanofanira kuvane hunhu hwavo huchiamerican hwavanoziva kuti mukuru wenyu tofanira kuti tichimukata vative tivachengetedze kuti tichivatarisa mune zvakanaka kana kuti kungava kuzoshaya kwavo vachinochengetedza kune tira zvakanaka.